Vachitaura nevatori venhau muHarare, vamiriri vemasangano ose mapfumbamwe anomirira varayiridzi munyika vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzemihoro yavo pamwe nemashandiro avo. Vataura vakamirira masangano ose anosanganisira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ZIMTA, Zimbabwe Rural Teachers Union neZimbabwe National Teachers Union. Valadistos Zunde vati varayiridzi havakwanisi kuenda kubasa kana hurumende ikasavatambirisa mazana mashanu nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica, vachiti ndiyo mari inoita kuti murayiridzi akwanise kurarama nemhuri yake. Munyori mukuru weATUZ Robson Chere vati nekuda kwaizvozvo havakwanisi kuenda kubasa kudzamara vapiwa mari dzavari kuda.
Tiabuda tine chisungo chimwe chete kuti hurumende ikasadzorera mari yaipiwa vashandi panguva yanga na 2018 iri muUnited States dollars, tisi kuzodzokera kumabasa nekuti vanhu vari incapacitated kunge vachidzokera kumabasa nekuti mihoro yavari kushanda yavari kupiwa haikwani.
Mukuru wesangano reZimbabwe National Teachers Union vaImanyonyawo vati kubatana kwaita masangano ose anomirira varayiridzi munyika kunoratidza kuti varayiridzi vaomerwa.
Zvikoro zvikunzi ngazvivhurwe musi wa28 ticha murayiridzi ari kutambira 3,600-3,800. Mari iyoyo haikwanisi kuti murayiridzi agone kubhajeta mari yechikafu, mari yekufambisa nemari yeschool fees. Saka hakusi kuramba kuenda kubasa kuri kuitwa nevarayiridzi, asi nyaya yekuti havakwanisi kuenda kubasa nekuti muforo wacho haukwani.
Masangano aya arambawo kuti ari kushanda nehurumende uye kuti pane mamiriyoni mazana matanhatu emadhora akaiswa parutivi nehurumende ekutenga zvekudzivirira kupararira kwecovid-19 muzvikoro, vachiti zvikoro zvave kunzi zvizvitengere maPPEs aya.
Nekuti nezuro chaiye chaiye ini ndakandi pane chimwe chikoro chaitipiwa chakachitori nebhajeti rairipurizenda vabereki vachipiwa bhajeti rekunzi tengai masanitaiza nezvose zviya zvepanzvipiwe neministri. Ndakabvunza ndiri ndegaini ndikasimuka ndikati muri kutipa bhajeti remasanitaiza nezvimwe zvose izvi, ko ministri ichapleya pati ipi nekuti yakapiwa 600 million.
Munyori mukuru wePTUZ Raymond Majongwe vati humbo vainawo hunoratidza kuti zvikoro zvizhinji munyika hazvina kugadzirira kuvhura svondo rinouya uye hapana chikonzero chekuti hurumende imhanye kuvhura zvikoro ichiisa upenyu hwevana nevarayiridzi munjodzi.
Mapipi hako mvura haiko, running water hakuna, sipo chaiye kuti vana vageze maoko hakuna, zvikoro zviri broke, maheadmaster hatorina mari yekumaneja zvikoro, hakuna kana mari yekutenga matishi, matoileti haana kugezwa, zvimwe zvikoro zvaishandiswa semakwarendani nanhasi hazvisati zvafumigetwa. Ndine challenge yaye muno muHarare muno, zvikoro zvakawanda ndaibvunza maheadmaster, zvakafumigetwa here zvikoro? Hakuna. Matoileti sits haana kugadzirwa, maiitwa weti nevanhu ivava hamuna kufumigetwa, hamuna kugezwa. Saka ratogona kutozotapurira vana ivava korona iyo, saka tikuti preparedness yacho izero.
Varayiridzi vari kudawo mari yekubatsirikana pakuzvidzivirira kubva kucovid-19 kwete yavari kupiwa pari zvino madhora makumi manomwe nemashanu ekuAmerica iyo isingatoreke kumabhanga. Mukuru werimwe remasangano anomirira masangano evabereki muzvikoro, maschool development associations, vaBhani Manokore vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvakaomera varayiridzi vanofara kuti hurumende yakati zvikoro zvivhurwe. VaManokore vanoti zvichemo zvevarayiridzi zvinofanira kugadziriswa basa richifamba muzvikoro.
Isu samaonero edu savabereki tingafungidzira kuti dai maticha vanga vatinzwawo vaita kuti tigare pasi tese toonesana. Zvichemo zvavo zvavanazvo zvichemo zvakakosha zvinoda kugadziriswa zvechokwadi, asiwo tinoda kuti zvimwe zvinhu zveikonomi zvifambe. Pazvinenge zvichifambawo tichigadzirisa izvo zvisiri izvo zvisina kumira namazvo.
Hurumende yakataura kuti zvikoro zvivhurwe kuvana vanonyora bvunzo dzegrade 7, form 4 neform 6, asi varayiridzi vanoti vana havana kudzidza kwenguva yakareba sezvo zvikoro zvakavharwa muna kurume nekuda kwecovid-19. Vanoti handi vana vese vaidzidza pamadande mutande, nekudaro hapana chekumhanyira kunyoresa bvunzo. Asi vaManokore vanoti nyaya yekuti bvunzo dzonyorwa rini inogona kugadziriswa vana vari muzvikoro.
Tinozvinzwisisa kuti vana havana nguva yedzidzo, asika ZIMSEC ndeyedu. Minista ari responsible neZIMSEC minista wekuoro naPMSEC ndewedu. Tinogara pasi ZIMSEC vabereki nevadzidzisi neminista toita kuti tigadzire zvinoita kuti vana vanyore panguva yakanaka, vadzidzewo zvinenge zvakanaka. Saka handifungi kuti tina matambudziko atinofungidzira kuti tingakoniwa kuti tigare pasi tionesana. Hatigare pasi, asi zvikoro ngazvivhurwe.
Atina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi yavagaro ziva kuti vaMatema vanogara vakataura kuti havataure neStudio 7. Atina kukwanisa kunzwa kubva kumunyori mubazi rezvekuburiswa kumashoko vaNick Mangwana sezvo vange vasiriwo kudaira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.